Vashita urabu chitamati wa tigiri bato irine msue mgovira kwa mtare. Vamtambara wakati vanuda urungwa uhu kweza kusapata nura mavoti msarudzo ze gureri no uyamu.
Tombo chikuno mumutare kutitwe zikamu kusamutuwa MP. Tipo pesimo chitu wedu watona ni wakati. MP sinis wedu watona wakati. Umepati yoto wakati ni wakati. Kuna kota la msik. Lieta anda kutuwa hotelwe unu mutare. Bomba na kuiba. Ngati primary primary yenu sema opposition party kuti ngatione kuti pamakandidati wawaletawa anodiwa nevanhu ndiani kana tikaita maprimary yenu pakasarudzwa munhu weza angari wekumdc weza angari wepatikiti kana tingavahwina tese ndiye munhu watinovhotera notaura kuti ndozoona vanhu zvimire avanotungamira.
Vamutambara vakati kuva nenhengo imwe chete inomirira mapato anopikisa musarudzo dzegore rinouya chinhu chakanaka chose kana veruzhinji vachida kubvisa udzvanyiriri hwezanu PF.
Vamutambara kuZimbabwe People First, tsvangirai MDCT totara nemapato. Vamoda kutaura zvatinganinga ndikaziyani vatovhota kana ndikahwina ngatichimusapotai tese asi kana muchida kuti Zimbabwe People First ire inotonga munofanira kutanga kushanda zvakasimba iko zvino munofanira kutanga kuti kana zvikaita izvozvo vanozikama nevanhu vanoaidhentifaya nevanhu vanogara vari kuvanhu ndo vachatanga.
Vamutambara vakati bato riri kusangana nematambudziko sezvo vasori nenhengo dzezanu PF vari kupinda mubato iri vaine chinangwa chekuriparadza.
Nevanhu vezanu PF tiri infiltrated nemastate agents tiri infiltrated even nemamwe maopposition parties atatishanda nawo saka tofanira kugara takangwarira tione kuti vanhu vatinavo ndevati vanoda kututa musangano wenu nevati hatidi kuvadzinga hatitoda kuvadzidzisa tivaidentifai tivadzidzise kana varamba havo kudzidza hatingazvitori mumwe nomumwe ane freedom yokusarudza musangano waanoda kana uchifunga kuti kuzanu PF ndo kwakanaka uri uchifara nedevelopment neprogress yakaitwa duringe2011 ukaona kuti zvechokwadi ndo upenyu hwaunoda hwokuramba uri rebeka tiinda kuzanu ikoko hatikushoro ndo zvawazvizira iwe wega asi nenumwe ndinokumbira zvakambomira tiekuta tione zvinhu zvakaipa zvekuita.
Vakatiwo uori hwakomba mumapazi ose ehurumende zvikuru kumapurisa uye nekumatare edzimhosva.
Kana tichinge tapinda mupawa tichagadzirisa nyaya dzeuori kuti dzipere. Corruption ikensa muZimbabwe. Corruption yaparadza nyika yedu yeZimbabwe. Kana mapurisa chaiwo iko zvinowo vakumira kuseta maroad block okuti vatsvage mari nenzira dzisina kunaka vachikorapta vanhu. Kana makoti chaiwo iko zvino unoona kuti makoti enyu kuti ubude nyaya unofanira kuuye wakwanisa kuti ukorapte maofficials ehurumende. Nyaya hadzichatongerwi mumakoti, nyaya dzinotongerwa kumba kwavamugabe, nyaya dzinotongerwa kwagreti mugabe kwanakasukuwere.
Vakatiwo utsinye uye kusatonga zvakanaka kwavamugabe kwakatanga pavakawana mudzimai wechidiki Grace Marufu. Vakati panguva yemudzimai wavo wekutanga Sally Mugabe, vamugabe vaive mutungamiriri ane gwara, chiremera uye rudo neruzhinji. Vamutambara vakati nyika yave mumaoko amai Grace Mugabe nevamwe vakauya kuzanu PF manje manje.
Vamugabe munhu vakaita sezvaazvi mwari notitochinzi ndezvamwari data hapana anozvikurira zvomunhu kwete hokutozvidzava kushandisa vana Grace hokutinozvidzira vakushandisa vana masukuwere hokutinozvidzira vava kushandisa vana Jonathani Moyo kuti vachengete utoki hwavo huripo
Mumwe wevatsigiri veZimbabwe People First vaive pamusangano uyu vamabobo Zhamba vakati vakafarira mashoko avamutambara sezvo akapa ushingi kuti vamisidzane neZANU PF pamwe chete nemamwe mapato ezvematongerwo enyika musarudzo dzegore rinouya.
Hai, ndangozwa mashoko akanaka zvekuti ari kukurudzira kuti nyika yedu hatisi kuti ZANU yakashata. Chashata kugarisika kwakanaka muupenyu hwanhu nekunge mari yacho munyika hamuna zvinodiwa makambani mahombe akavhara unyafundise mwana akuna kuono onode kuti uendese kuti uendese kupi ndiona kuti mashoko awa akanakisa zvinoendeka muupenyu azvaitodaro zvaigarati anhu aitoone kuti zvakamira sei.
Vamutambara avo vaive Brigadier muchiuto vaitsigirwa pamusangano uyu navakuda kwaShebaskiti vaClaudius Makova nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.